Dambudziko rekushaikwa kwemvura muHarare rari kukonzera mutauro, uye veruzhinji vanoti kanzuru inofanira kuona zvaingaite kuchengetedza vanhu pazvibhorani apo pari kugara paine mitsetse yakareba, sezvo misha mizhinji ichigara isina mvura kwemazuva akawanda. Harawa, Chembere, vanhukadzi nevana vari kushungurudzwa nemakoronyera ayo anovabhadharisa kana kuvatengesera mvura. Mumwe mugari wemuHarare, amai Juliana Kadano, vanoti dambudziko iri ratekeshera mumisha mizhinji muguta.
Vanhu vari kunetsana kuzvibhorani kufainda kuti kuti pane vamwe vanhu vari kuzviita kunge ndovaridzi vezvibhorani. Pane vamwe vakomana nenyaya yekushayikwa kwemabasa varikusvika kusvikomira pachibhorani, then vakomana ivavo vanogona kusvika panguva yavanototi kuti ndikudhaire mvura yako, ndifanira kupa 50 cents kana dhora, ende vakomana havana respect especially nemaold citizens Chemachemberi ari munzvimbo. Vamwana mbuya nanasekuru vari mukati menzvimbo havasisina vana vadiki vekuti vanogona kutuma kubhohoro. Saka indoona songe kuti vakaendawo munhu iyeye anenge akura vanenge vachifanira kunguwanawo first preference kuti vati vadzokerewo kumba nguva iripo.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recommunity water alliance vahardlife mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru nezvari kuitika nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura.
Pazvibhorani pari kuita dambudziko rekurwiwa. Pane dzimwe nhano dzekumabvuku, vakadzi vakabatwa, pane vakadzi vakabatwa zvizhibharo zvakarekodwa nemapurisa ezviterapi. Uyewo madzimai ekunana 83 vanetswa nemashurugu, vazhinji vakarohwa makumba yakakuvara makumbo. Nerimwe dambudziko riri kuitika nderekuti varume kana vasvika pachibhorani havadi kujoina queue, vanongosvika nekuti vanenge vaine masimba vongosvika vachiichira mvura vachidzokera.
Mumiriri wemufako semudare paramende, amai Susan Matsunga, vaudza Studio 7 kuti hazvifadzi kuona vana Sorojena, madzimai nevasikana vachishungurudzwa nekuda kwedambudziko remvura, uye vanoda kuti kanzuru ichengetedze vanhu ava.
Ya, urongwa huripo ndewekuti makanzuras edu ari kutibatsira zvikuru senenyaya yemunisipal police kuti inge ichiuyawo ichitarisawo maringe pane bhoo rimwe nerimwe riri kushanda vange vachingochengetedza kuti vanhu pasave nemhirizhonga ichange ichiitika pamabhoo ipapo.
Meya veguta reHarare vaHerbert Komba vaudza Studio 7 kuti vari kuziva matambudziko akatarisana nevagari kuzvibhorani, uye vachatuma mapurisa avo kuti achengetedze runyararo.
Ichokwadi ndekunodiscasa naChief of Security City of Harare kuti tinge tichiona kuti tine mapurisa akakwana here kudiploya muzvinzvimbo zvine vanhu tinge tichichengetedza vanhu. Iye achaitawo meeting nezetarapi kuti tinge tichibatsira vanhu tiri pamwe chete kuti tinge tichikontrola unruly behavior iri kuitika mabhoho zvedu. Dzimwe dzenguva tiri kusvika vanobika mvura dzatinoti mabottle daughters vari kudzinga vanhu votora mvura yakawanda. Mwenzenguwa pari kusvika madzimai ari wiki vana vadiki vari kudzingwa mawater barons achitora mvura. Saka zvinhu zvatoda kugadzirisa izvozvo.
Vagomba vaudza Studio 7 kuti dambudziko remvura rakakura kudarika zvinofungidzirwa nevagari, uye kanzuru yega haikwanisi kuripedza.
Chinhu chekutanga chandoda kuudza vanhu vagari nevamwe vane interest panyaya yemvura ndechekuti dambudziko remvura iri dzimweni dzenguva munoritarisa kuCity of Harare kusiko kwariri. Tinotarisa isu kuti nyika yakamira sei, foreign currency iri kuwanikwa here, totarisa isu zvakare kuti magetsi ariko here. Zvimwe zvinobvunzwa nevagari zvinenge zvichitoda zesa, zvimwe zvinobvunzwa nevagari zvinenge zvichitoda zimfosi kuti machemicals yabika here. Saka isusu sevarisi vanoresivha maservices tinopuwa mvura maringe nekuti tapuwa here maservices nevanoti support.
Vatiwo mwaka uno uri kupisa zvakanyanya zvinoita kuti vanhu vashandise mvura yakawanda. Vatiwo dambudziko rakawedzera pakisimusi nekuti kambani inovatengesera mushonga wekuchenura mvura yakatadza kuvapa uwandu hwemishonga inokwana, asi vati dambudziko iri richaderera munguva pfupi inotevera sezvo mishonga yavakatenga kunze kwenyika yakasvika kuBeira uye yave munzira kuuya kuHarare. Vanoona nezvekupararira kwezvirwere mubazi rezveutano, Dr. Poshtia Manangazira, vagara vachiyambirawo kuti kushayikwa kwemvura kuri kupa kuti muHarare mupote muchipararira zvirwere zvemanyoka, typhoid nekorera mune dzimwe nguva. Vanoti havo vari kuedza kubatsira nekupa vanhu nhomba yekunwa kudzivirira zvimwe zvirwere, asi mvura yakachena inodiwa nguva dzose. Gore rapfuura hurumende yakapa kanzuro yeHarare mvumo yekutora mvura kubva kudhamu reManyame, uye izvi zvinobatsira pakuti kanzuro inenge yave kushandisa mishonga mishoma pakuchenura mvura iyi sezvo isina kusviba sekudhamu rechivero vagomba vanoti kuti dhamu dziko remvura ripere muHarare panozodiwa madhamu matsva akaita sekunzvi nemamwe sezvo madhamu aripo akaita sechivero ave nemvura shoma uye mamwe aiunza mvura kuHarare akaita seseke neharava asara nemvura shomanana mutungamiri wenyika vayemasuru Munangagwa vakavimbisa kuti hurumende yavo ichabatsira kanzuru yeHarare pakugadzirisa dhamu dziko remvura apo vakashanyira chigaro chemvura chemoton Jeffrey Waterworks mukupera kwegore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.